Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk, we're discussing about the challenges being faced by Zimbabweans in neighboring countries who are traveling home for the festive season. But first, let's take a look at what is happening on the international scene. How much U.S. foreign assistance is allocated and where it goes are two key questions as the Trump administration prepares to take office in January. VOA's Veronica Boundaris Iglesias looks at some factors where cuts are expected and others that may be a priority.
Medical supplies for India, food aid for Gaza. The United States donates more foreign aid than any other country in the world. Just in fiscal year 2022, it obligated some $70 billion, that's 1% of the total federal budget, for humanitarian assistance, economic development, peace and security, and other sectors abroad. It's not clear what President-elect Donald Trump's approach to foreign aid will be when he begins a second term in January. But during his first term, Trump made his views known at the 2018 United Nations General Assembly.
We will examine what is working, what is not working, and whether the countries who receive our dollars and our protection also have our interests at heart. Moving forward, we are only going to give foreign aid to those who respect us and, frankly, are our friends.
As president, Trump did cut some foreign assistance, but Congress often pushed back on his suggestions to do so.
He made some significant reductions in any amount of money going towards climate change. He made some other changes like Palestinian aid, but a lot of the normal aid policy of the United States continued relatively unchanged.
Trump restricted U.S. support for abortion education and services in his first term, as previous Republican administrations have, and he's expected to do so again.
Under the Biden administration, there have been ways that abortion providers have received funding for things like abortion education. Under the first Trump administration, we did not allow funding to go to NGOs that were promoting abortions.
Trump's pick for Secretary of State Marco Rubio told Congress in February that, quote, what happens around the world does matter and that the U.S. should care. But in his view, Trump's America First policy takes precedence.
On issue after issue, we either have lost all common sense or we are consistently ignoring the needs of everyday hardworking Americans and putting something or someone above them.
Blake says the new Trump administration will look carefully at where U.S. tax dollars are being spent.
I suspect that there will be an audit of all of USAID's global programs in 100 different countries around the world.
The aim, she added, will be for the U.S. to get the most from countries receiving taxpayer dollars. Veronica Valderas Iglesias, VOA News, Washington.
Scientists in Kenya say they are studying a mealworm native to Africa that can consume and biodegrade plastics. Experts report the mealworm produces enzymes that can help break down plastic waste. Juma Majanga reports from Nairobi in Kenya.
Evelyn Wamboi and other scientists are busy working at this lab at the International Center for Insect Physiology and Ecology, or ICPE, in Nairobi. She says they are studying a type of mealworm that can eat and break down plastics.
This insect is going to be of help because we've identified first it can consume the plastic, especially the styrofoam, and two, it has a group of bacteria that is helping in the plastic degradation process.
Wamboi and fellow scientist Krisanta Zimbi Tanga are among four ICPE experts who co-authored a September report in the journal Nature.
The advantage with this insect is that it is native to Kenya, and in Africa in general, compared to the other mealworm that has been described in other parts of the world, like the yellow mealworm. And so this makes us to have a home-based solution and an insect that has adapted to our climatic environment and have been able to survive and thrive within the environment.
The UN Environment Programme says plastic pollution is one of the biggest environmental challenges facing the world. There are more than 400 million tons of plastic produced annually, but less than 10% get recycled. The scientists at ICIPE are studying ways to collect the bacteria living in the worm's guts and find out whether they can be used to manage plastic waste.
Those bacteria can be harnessed from the insect, and then we do a scale-up of, you know, produce millions and millions of these bacteria that can be used to degrade the polystyrene waste.
But some environmental activists aren't convinced the findings will solve the plastic waste problem.
We've only found, like, insects that only degrade a certain type of plastics, polystyrene, PET, and we have a lot of forms of plastics. So what of the other forms of plastics? And also, once these insects have eaten these plastics, what is the byproduct?
We are not saying that it's a silver bullet, but what we are saying is that it could be an integrated approach in plastic management. You know, if you can, so if you can bring down plastic degradation by 30 to 50%, that would be a very huge impact in terms of waste management in the continent.
Mutual says the best way to address the plastic problem is to produce less of it.
So you have a lot of problematic and unnecessary plastics, like the sachets, the PET bottles, which we really do not need, which is like straws and the rest. We need to cut production of those ones.
Mutual says Kenya is one of the 34 countries that have banned single-use plastic bags in Africa as the continent continues to grapple with the problem of plastic pollution. Juma Majanga, VOA News, Nairobi.
President Emmerson Mnangagwa is in Gaborone meeting with the Southern African Development Community, SADC, Secretariat staff in his capacity as the regional bloc's chairperson. Mr. Mnangagwa presided over a groundbreaking ceremony for the construction of the SADC Standby Force Regional Logistic Depot in Resesa, 40 kilometers outside Gaborone. The facility is meant to enable the region to rapidly deploy troops on peacekeeping missions. Mr. Mnangagwa was accompanied by his counterpart, President Duma Boko. Here is what President Mnangagwa had to say at the event.
Particularly, it's related to the government of the Republic of Botswana for providing technical staff who ensured a smooth transition of the building from the private owners to SADC. As I conclude, my dear brother, once again, thank you. Our SADC Executive Secretary Magosi and your team for organizing this successful end of ceremony. With these remarks, it is now my distinct honor and privilege to jointly receive our majestic headquarters, the SADC House, on behalf of fellow heads of state and government of our region, SADC. God bless you all. I thank you. Good obligado. Asante sana.
Let's now take a listen to what Botswana's President Duma Boko said at the event.
Here, the President, the chairperson of SADC, and I to officially receive this magnificent building and to attest to the attainment of this significant milestone in the history and development of the Southern African Development Community, and to reaffirm the binds and bonds that hold us together and hold the sub-region together.
Meanwhile, 22 basketball players from different schools in Zimbabwe left the United States for Zimbabwe today, saying they were impressed with the experience they received during their tour in the United States. The athletes toured colleges in Washington, D.C., Maryland, and Virginia. Basketball coach Alfred Charambwe tells us more about the experiences he had and the team in the United States.
Kushanya kwataita kuno kupa famba zvakanaka chose nekuti vana vedu vakwanisa kuona zvimwe zvinhu zvavasati vamboona mulife mavo zvakaingoonawo pamatv especially pa the way that we train in Zimbabwe nekutraina kunoitwa kuno. So we gave them a chance yekuenda kunoona training session yeGeorge Mason University chivanyatsoona how intense the sport is. Tiri kumva kuti chivati mhanyai vanonga chifunga kuti we are joking, but now we really need to work very hard to tishiko pamalevu yekuti tiwane mukane kuwana mascholarship. Tinokwanisa kupakurira vamwe vasara kumusha ndechekuti mukana wese wawaona mushandise nekuti mukana hauwi kakawanda unouya kawanda. And if you believe kuti inini izvi ndo zvandikuda kuita muupenyu usadzokera kumasoro amba wakashinga wakangonanga chinhu chakuwana. Muno muamerica takakwanisa kuenda tour yeGeorge Mason College, takakwanisa kuenda kuowe University, tikaita tour yeJackson Creed High School, takakwanisa kutotamba game nechikoro ichocho. Then we also visited nonzi EL Hannes School. We also played our games now. Then we also managed to visit Howard University. Saka takatoita tour yeUniversity yekuona kuti yakatanga rini and stuff like that.
That there was basketball coach Alfred Charambamwe speaking to us in Washington, D.C. Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Now, to discuss our topic on Zimbabweans in neighboring countries coming home for the festive season and the challenges at the borders, we are joined by Mr. Dennis Juru, the director of the International Cross-Border Association based in South Africa. We also have teaching professor at Tshwane University in South Africa, Mr. Ricky Mukonza, and Mr. Tafazwa Goliath, the coordinator of the Passenger Association of Zimbabwe. Welcome, gentlemen, to the program. But we'll start with you, Mr.
Good evening.
Thank you. We'll start off with you, Mr. Juru. What kind of reports are you getting from your members regarding the situation at the borders as we speak?
Good evening, marvelous. Good evening to your viewers and your listeners. Currently, looking at the main border, the most busiest border in Zimbabwe, which is Bedbridge border post, it's still calm. Even though there are a number of vehicles trying to get into Zimbabwe, there are very, very few passengers on board. The border is still clear as far as passengers is concerned. And the other thing I would like to inform Zimbabweans is that currently it's very, very difficult to cross into Zimbabwe with goods. And at the same time, buses are not loading a lot of goods. They are not drawing any trailer. So things are not as easy as they used to be. It's going to be a very, very difficult holiday, as most of Zimbabweans usually opt for stock seller, you know, that thing where they buy groceries from January to December and then they share the groceries at the end of the year. Mm-hmm. So it's going to be very, very difficult. Zimra is very, very strict with goods.
Mm-hmm. Thank you very much. Tombo yako amuri wa Goliath makadi yenyu.
Nipo makadi.
Ai watiri wadi. Mombo titaurawo kuti kwakamira sei mumigwagwa munyika parizvino. Tichitarisa kuti takutarisana nemazororo akati one day. Kwakamira sei mumigwagwa.
Zvino tikuona vanhu vari kubva kwakasiyana siyana, vamwe vari kubva kunze kwenyika, ndingatiri masada countries vakatipoteredza, hama dzedu dzinoshanda kunyika dzakafanana nana South Africa, ana Botswana, ana Zambia, ana Mozambique nedzimwe nyika vari kuuya kuholiday nekisimusi kuti vazodya pamwe chete nehama yavo. Uye zvakare ndingangoti maduta vanhu akawanda ari kutakura veruzhinji, vamwe vachienda kumazororo, vamwe vachienda ingati kumisha, vamwe vachiuya mumadhorobha mabhazi ari kungobesanwa, vamwe ndivo vari kuendawo nemotikari dzavo. Asi zviri kuitika pamugwagwa tiri kuona kuti tsaona dzinenge dziri kuti wandei mota, tichiona marori amwe ari kupfirira mumugwagwa anozokonzeresa tsaona nekumwe kutyaira kusina hanya kuri kuitwa nevatyairi vari kutyaira pa vachizvetemisa mota dzavo, vamwe vachizvetemisa maduta avanhu sina mukare wakamboona. Tikuonawo kuti hurumende yakaisa urongwa hwakanaka watakamboendera kuparamendi tichiiswe atinoti maspeed governors, mota dziri kuiswa maspeed governors. Asi chiri kuzoitika ndechekuti nenyaya yemakundano, vamwe vari kutsava speed governors yaenda kuvid yadzoka kuvid yapasa apo certificate of fitness, vamwe tiri kuzoona vachizosunungura maspeed limiters aye vachiita kuti mota dzavo dzimhanye sikuru kuti vange vachitora vanhu nekukasika kufamba, izvo zvinozopinza vanhu panjodzi kana kwaitika tsaona. Uye zvakare chinhu chatiri kungokurudzira kune maoperato edu kana kuti mabus owners ndechekuti chikumbiro chedu chikuru hende rimwe ndechekuti ngavapewo vatyairi nguva yekuzorora kana vachityairawo maduta avanhu ivavo. Tiri kuvakurudzira kuti dai vakwanisa kuitwa vatyairi vaviri vanochichinjana, mumwe anotyaira chinhambo ichi achisvika pachinhambo ichi ozopa mumwe wokutanga achipedzesa, tikuona kuti vanhu vari kubatwa nefetidi kunyaya yekusanyanyozorora. Tozoita kuti pane vamwe vatyairi vari kuitwawo mutanzwa wokutora zvinodhaka iye zvinezvi kune maenegi tingati zvinwiwa zvinokoka simba, vamwe vari kutenga ndingati zvimabhodhigere zvacho kana kuti zvimateni vobva vazoisa hwahwa vanenge vachityaira varasibira hwahwa chiti vakameramira anoenda kunovhura obva aisa muchikeni ichocho oita kunge atenda kuti anonotenda kana kuti kumashopu obva aisira ahwahwa otomwa, zviri kuzoita kuti vamwe vacho vange vachizoneta kana kuti zoshasimba da kurara pamugwagwa tichaira zvozokonzera tsaona.
Ehe, tiri ipapo mungati mapurisa ari kuita zvakakwana here, varimo here mumigwagwa iyi, nekuti muri kutaura imi kuti mune zvipomerwa zvakati wandei zvamuri kuona.
Mapurisa ari kuwanika mumugwagwa asi tambudziko ratikaita ongororo redu tichiona tikuona kuti mapurisa edu haana zvikwanisiro zvekunge vachiita basa ravo, nekuti tinofanira kunge tine highway patrol. Highway patrol hatiiona inenge ichironda motikari, ichitaura kuti apa pakafa motikari yakati, vanhu ngavafambe zvakati tidzivisa vanhu, vachiona mhosva dzinenge dzichiparwa murodhi imomo vachibva vatofaindisa vanhu.
panofanange pane highway patrol nemotikari uye zvakare nezvid inofanira kuoneka pamugwagwa vaine motikari dzavo dzekushandisa vachimisa mabhazi vachibva vatovafaindisa vanhu vachibva vatotora ishini tichiona zvid tichiona kuti vane dambudziko futi rezvifambiso tivange vachitiwo basa ravo pamugwagwa ipapo tikuvaona hedu vachiita basa ravo iba kuti zvakawanda zvinge zviitwa kuti matanho achibva atotorwa ipapo tichiona vatyairi vachidziviswa vachibva vabviswa kana akaonekwa akadhakwa anobva amisa kuti asatyairi tikuona kuti kune dambudziko remabretilizers hatina mabretilizers hatinawo matinoti maspeed trap mapurisa anga achiwanika mugwagwa mapurisa akawanikwa mugwagwa vachinyatsoita basa ravo zvisina chete taona dzinoderera mapurisa akatikoshera mapurisa etraffic ezimbabwe republic police nevid takaona pamugwagwa vachiita basa ravo chaizvo taona dzinoderera vachibva vatotora matanho nekudzivisa kuparwa kwemhosva nevatyairi pamugwagwa ipapo tinoona zvitsaona dzedu zvichiderera asi takaona vasina zvikwanisiro tsaona dzipe dzakaderera pasina mafreshizers pasina maspeed trap zvinhu zvakadaro zvinoita kuti tsaona dzinge dzichiderera.
Aiwa, tinotenda. Coming to you, Professor Mukonza, welcome to the program.
Good evening and thank you Ms. Mshananyahuye and my fellow panelists.
Thank you so much. From your observation, are there any ways to ensure that the borders operate more effectively during festive season, especially holidays like Christmas?
I think one of the observations that I made, which probably my fellow panelists did not mention, was some changes that were introduced in terms of the requirements that are needed at the border posts, particularly for those that are using cars to come for holidays. And I think there was not much publicity given to those new changes, new requirements, that inconveniences travelers would have come and not really knowing what's required for them to cross the border. I think for
Your line is hello, Professor Mkonza, your line is breaking up. I'm going to put you on hold for a little bit while we try you again. Tombodzoka kwamuri vajuru. Manga muchinzwa zvanga zviri kutaurwa navagori at pamusoro pezviri kuitika munyika mudzigwagwa dzemunyika. Uyezve zvii chaizvo zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa ipapa pamabhodha pakuti pasawanikwe ipo vanhu vachizoti vakasvika ipapo vanotora nguva yakareba vasati vagadzirisa zvinhu.
Chekutotanga chaicho sisimazve chinofanwa kuti chiitwe nevanhu ngavazame kutsvedza dzimwe zvinhu zvinenge zvataurwa kunyanya nevezimura zvakafanana nezvanga zvida kutsakurwa taurwa navamukonza nyaya yekuti kana uri kuenda neuri returning resident pane mitemo mitsva iripo yekuti haungoenda unotanga wanyorera tsamba kuzimura ndokuudza kuti huya unotopiwa uchiri kwauri ikoko and then paunozongouya unofanwa kuzongouya uchingonanga kuzimura wakatozvakatopiwa zvinhu zvako zvinenge zvakatopiwa kare saka unofanwa kutumira kuemail kwakanzi kuemail inoti privateimports@zimura.co.zw privateimports@zimura.co.za zvinhu zvinodikanwa kana ichinge iri mota sisimazve kunodiwa tsamba inonzi cbca ine vanhu vanova vazogarisa mota yako voiinspectaona kuti yakakodzera yekuenda kunodiwa police clearance kunodiwa pepa rinonzi sapco remaflags rearia and then kunodiwa invoice kunodiwa work permit yako kuti kuti wachinza kunze kwenyika for more than 2 years, kunodiwa contract yako appointment letter ne tsamba inoratidza kuti letter of termination nekuti basa rakapera, panodiwa mapayslip 6, panodiwa bank statement rest 6 months. Ukaita zvinhu izvozvo zvibatanidzwa kumwe chete wotumira kuemail yandataurayaya uchikumbira kuti uri kuda kuendesa zvinhu zvako, wonyora list rako kana uine grocery uine chii zvigare wazvinyora wozviendesa ikoko. Uchisvika pabhodha uchakonzeresa nyonganyonga nekuti kana wasvika pabhodha bata usina zvikwanisiro haukwanisi kudzokera kusouth africa, hauchakwanisa kupinda muzimbabwe, wabhloka vanhu papa. Saka vanhu ngavauye vakagadzirira vasaite zvinhu zvoni kuti vasvika pabhodha ndopavakuzotechipiritisinazekwipi vanhu mutati kana masvika pabhodha modziuyaikuti kubatsirai kutiraiti tirange na ndokuitirai mari ine vanhu vakachimhanyamhanya vanhu vaiva ndo vanotokudzorerai kumashure vachiendesa kutaurati kuri kushota chakati uri kudai dai, batsirwai nemasecurity aripo, mapurisa aripo. Siyanai nezvevanhu vanouya kwamuri vachiti izvoni. Kana muri mubhazi, rambai muine makondakta nemadhiraivhers amauya nawo, zvekuzoti waburuka papa waakumhanyisana nevamwe vanhu waakudzungaira dzungairayo nevanhu vavasiri kuziya. Vanhu ngavasiyane nazvo, zvinodinonotsa vanhu mabhazi aakumirirai maakushayiko kuti vaenda kupi.
Thank you so much. Coming back to you, Professor Mukonza, I understand we now have you on the line. You were about to tell us, you know, what you think would make the borders more effective during the holidays.
Thank you very much. My apologies for the earlier glitches. I think one of the things that I think has always been problematic with the borders has been the inefficiencies that has been associated with, you know, the processing of, you know, I mean, things at the border, generally all things. And you'll find that you move from one office to the other, from one, you know, place to the other, looking for, you know, whether it's stamps, whether it's whatever it is. Instead of having a one shop approach to things, where you move from just one officer to the other in the same place, mm-hmm. and that has been a major disadvantage to travelers during this time of the year. So I think there is need for those that manage the border to rethink the approach that they have been using at the border post.
Thank you so much. There we were hearing Professor Mukonza just talking about what he thinks, you know, could make life easier at the borders. Toya kwamuri Mr. Goriat Mazwenye kupedzisira kuti zvii zvamungayambiro vamwe vanenge vari kushandisa migwagwa munyika pari zvino uyezve panopinda patinopinda muzororo rekrismus.
Okay. Ndida kutaurawo zvakapisa imwe nyaya yatanga tiriwokumbira kuti nyaya yevanhu vari kubva kunze uku. Chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vanhu ngavadzidze kudeclare zvinhu zvavo pabhodha. Nyangoti zvinhu zvakajeka ngavangoita kutora matsamba avo odeclare zvinhu zvavo, obhadhara mari dzinenge dzichidiwa pabhodha dzinenge dzichida kudeclare, kuitira kuti vasanonise vamwe vanenge vari mubhazi imomo. Zvinhu zvinoita kuti nyangoti hama dzedu dzepabhodha dzinenge dzichitiwa pabhodha ipapo ichinzi vari kunyunuka, vamwe vakasvika pabhodha ipapo zvechokwadi zvekutaurwa kuti vanozingaira zvikuru, vanozingaira zvikuru pabhodha ipapo vasia kutiza kudeclare zvinhu zvavo. Chikuti ngavape zvakesara kuna kesari.
Thank you so much. Thank you. Ngoyedi atijganane. Time is really not on our side, unfortunately, but we'd like to thank our guest, Mr. Dennis Juru, the director of the International Cross Borders Association based in South Africa, Professor Ricky Mukonza of Swane University in South Africa, and Tafazwa Goliath, the coordinator of the Passenger Association of Zimbabwe. And Marvelous Mhlanganye, who is signing off in Washington.